Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asiri chipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu. Nhasi muparamende ZANU-PF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi mudare reparamende muri kutarisirwa zvekare kukandiranwa makovhuna matete pakati pebato reMDC nereZANU-PF nezveumbowo huri kutarisirwa kupiwa kukomiti inoona nezvemari nemakambani yeSakunda nePedstock panyaya yemari dzekurimisa. Makambani aya akapiwa mari neReserve Bank of Zimbabwe pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Nyaya iyi yakambomira kunzwikwa gore rapera apo veZANU-PF vakati vaida kuti sachigaro wekomiti iyi vatendai biti vabviswe ivo nebato ravo vachipomerwa mhosva yekusaremekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi MDC vanoti zveZANU-PF vaisada kuti muridzi wekambani yeSakunda vakuda tagwirei vasauye kuzopa umbowo vachipomera vatungamiri venyika mhosva yeuori. Zvichakadaro, rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rabatanawo nemamwe masangano akazvimiririra nemamwe mapato anopikisa ari kupikisa danho rehurumende rekuvandudza bumbiro remutemo. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti nhengo dzeparamende dzichatanga mwedzi uno kunonzwa pfungwa dzevanhu nezvekuvandudzwa kwezvikamu 29 zvebumbiro remutemo izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZesni vaAndrew Makoni.
Isusu hatisi kufara nokuwandudzwa kuitwa mutemo wesarudzo kunyanya-nyanya kuwandudzwa kuda kuitwa constitution yeZimbabwe, nokuti tiri kuti isusu takatarisa zvanyorwa zvacho semaproposals ekuwandudza bumbiro remutemo wenyika. Tinoona kuti zviri kuda kuwandudzwa zvacho zvinhu zvisati zvatomboitwa. For instance, tikatarisa isusu provision yerunning mate, tikuti isusu takaona zvakakodzera muna 2013 kuti panofanira kunge pane running mate pane vanenge vari kukwidza, kuda kuti bato rega-rega rinenge rifanira kunge rina wariri kuti uyu ndoanofanira kuita mutungamiri wedu uyezve nemutevedzero wacho.
Sei musiri kufara nezviri kuitwa izvi?
Takati isusu taakuda one president, one vice president. Asi kubviswa kweprovision iyoyi zvaakureva zvakare kuti taakuzvisiyira kubato rinenge richitonga kuti rikwanise iro kusarudza kuti ndiani akaita angazo vemutungamiri wenyika kana pakaona chinenge chawanika kune uyo anenge ari kutonga. Saka tiri kuti isusu tinongosei tiri kuda kumhanya kubvisa provision yakaita seiyoyo mubumbiro remutemo. Tisati tatombosvika panguva yekuti tione kuti zvakatinakira here kana kuti hazvina kutinakira, kana vanhu 93% muna 2013 vakaona kuti zvakatinakira, ko vanhu vashoma vari muparliamendi vanogotaura here kuti bumbiro rana kutinakira? Saka tiri kuona kuti izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Uyezve takatarisa zvakare kuti vari kuda kuchinja hatingati makore avo vanotonga mumatare edzimhosva, mumatare makuru edzimhosva, vada kuincriza age from retirement age from 70 to 75. Again, tiri kuti chikonzero chacho ndechenyi, kushaikwa here kwemagweta anogona kuzopedzisira majaji, kana kuti kungodawo kuti pange pane yatinoti continual patronage mutongi. Saka zvakare tiri kuti isusu kubvisa provision iyoyo, kana kuti proposal yavari kuita yekuti vawedzere ma retirement age yemajaji, hazvina kunaka. So hatisi kufara kunyanya nyanya nebumbiro remutemo iro riri kupropozwa kuamendwa.
Ko, muri kufarawo here nemabatirwo ari kuitwa mutemo wekuvandudza sarudzo, kana kuti electoral act yacho?
Asi takatarisa electoral act, hatisi kufara zvakare neprogress iri kuitwa, nokuti tanga tatarisira kuti tive tane yatingati draft law yakubva kuparliament izvozvi, inotaridza kuti tiri kuvandudza sei bumbiro, electoral law yedu. Asi semaonero edu tinenge tiri kutora nguva yakareba kuita come up with that draft law. Saka tinongoramba tichingokurudzira kunyanyanyanya veparliament yedu, uyezve neavo vanounza mitemo yacho muparliament, kuti nguva yaakutopera, taakutosvika pakati pa2020. Hapana zvizhinji zvinoitwa zvakanaka kana electoral law yakazotariswa kuna 2022, nokuti tinenge taapedyo nemaelections. Saka zvose zvinoda kuti zviitwe zvinofanira kuitwa nguva ino, noti kuzotizvozvitanga zvakare kumhanya-mhanya kugadzisa mutemo wenyika muna 2022 oro muna 2023 election yaakutoitwa.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vange vari parinhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurukuro nenhengo dzaro dzakabuda nechisungo chekuti paitwe kuratidzira pamwe chete nokumbomira kuenda kumabasa kana hurumende ikatadza kugadzirisa nyaya yemihoro yevanhu. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti pakatenderanwa kupa hurumende nemabhizimisi nguva yekugadzirisa nyaya dzemihoro nezvimwe zveupfumi pasati paitwa kuratidzira. VaMoyo havana kukwanisa kutiudza kuti kuratidzira uku kungaitwa riini uye kuti vanopa hurumende nguva yakadini kuti igadzirise zvinhu munyika.
Urongwa huripo iyo zvino kwatiri nemaaffiliates edu ndeyekuti tione kuti vanhu vanotambira masalaries anoenderana nekukwira kuri kuitika mutengo, masalaries ange asarira kumashure nekuchinja kwaitika panyaya dzemari. Pakauya SI 142, takaona masalaries achisarira pasi, mitengo yezvinhu ichienderera ichikwira zuva nezuva, nenyaya yekuti exchange rate ndiyo iri kuteerwa nemagoods and services. Saka iyo zvino maaffiliates ari busy kana kuti kunegosheta, vari kuona kuti hatingakwanisi here kurestore kana kuti kuona kuti vasalaries evanhu anodzorerwa paanga achikwanisa kutenga, kudzorerwa pane zvinhu zvaanga zvichikwanisa kutengwa pasati pauya SI 142.
Chii chamave kunangana nacho iko zvino?
Maaffiliates edu ese nesu isisi kufederation level patinenge chichisangana kutripartite negotiating forum, focus yedu iyo zvino ndiyokuona kuti masalaries anonegoshetwa kusvika paanotenga zvinowanika kuzvitoro. Ndiyo focus iripo iyo zvino yokuti tione kuti tino restore purchasing power yemamembers edu. Patinenge takusangana kutripartite pamvuro Monday, nyaya iri mudariro ndiyo kuti tinzwe kuti kabineti vakazoti kudii panyaya yemihoro nekuti patakapedza kusangana kutripartite negotiating forum hatina kuwirirana panyaya dzekuti toita sei nemuhoro yakasarira kumashure pakauya SI 142 of 2019.
Ko panyaya yekuratidzira kana kurega kuenda kumabasa ruzhinji rwevanhu vari pasi pesangano renyu vari kuti chii?
Patakatenderera Zimbabwe yese tingati maregions etu ese tichipa vashandi mafambiro edu kutripartite negotiating forum zvakabuda pachena kuvashandi kuti kana kusina zvabuda tinoregera mabasa. Asi tisati taregera mabasa tatichombopa vemabhizinesi nehurumende mukana wekuti vapindure panyaya iyoyo yemari. Kana mameetings anotera aya atadza kutipa mari zvimboshamisi kunzwa vashandi vachitaura nyaya yekuti vari kurekera mabasa. Tingangoannounsa kana kuti kutaura kuti tiri kurekera mabasa panguva inoteera. Vashandi zvekare vakaibuda pachena kuti havasi kufarira mari inonzi RTGS kana kuti bondi. Vanoda mari dzavo kuti ngadzibhadhare nemari ine valu. Tingasarudza kuti tingati irandi here inofanira kushandisa, iAmerican dollar here inofanira kushandisa, asi havasi kutrusta kuti tingatenderana paRTGS. Imari chaiyo vanokwanisa kushandisa here sezo mari iyi iri kuluza varu zuva nezuva. Saka vashandi vange vachiti havasi kufarira kuti vapote vachipiwa mari isingashandi.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezuro yakazivisa nezvamatano akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 anosanganisira kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana. Vachitaura kumhuri yenyika iyi, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakazivisa kuti hurumende yavo yave kutorawo matanho ekuvhara zvikoro, kumisa kupinda kwedzindege dzinobva kunyika dzinoti America, Britain, China, Italy, Germany, South Korea pamwe neSpain. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDurban, South Africa, vaPatrick Makwaza, vanhu vemutyairi wemotikari yemagonyeti vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mumaoko nekukwira kuri kuita huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi.
Takutotyirawo upenyu hwedu kuti pamwe tinogona kungotibatawo mukati mevanhu ivava. Nangomiro takatarisa kuona kuti zvinofamba sei kumberi kwatiri kuenda kwayo, tisina kugadzikana zvakanaka.
Pane zvirongwa zvedzidziso here kana chenjedzo zviri kupiwawo nehurumende yeSouth Africa kuitira kuti munge muchichengetedzeka?
Zvekutarisa kwatinoita mumatv vajonga nezvinenge zvichiitiko munyika, zvirongwa zvavanenge vachitaura pamatv nekunze kwenyika waikokoko tinee tichitarisawo pazvivhitivhiti apa, tukudzidza zvakawanda mabatiro anoita chirwere nekuchidzira kwacho kwatingaiti. Asi dambudziko riripo maenderero kuti sezvo vashoma vabanga nacho muno muSouth Africa, vashoma ndo vati vaakutanga kuita maprecautions ekuti vachidzivirire vachipuhwa madetergent aya ekugeza maoko nekudi kuti vachidzivirire chisabate mavari. Asi kudzidza zviri tikudzidza asi hatisati taakuita chaizvo zvinoita kuti tidzivirire chirwere chacho, havasati vakwanisa kuti vanyatsotipa chaizvo zvinokwanisa kuti tidzivirire kupararira kwechirwere ichocho, havasati vatipa zvidziviriroso zvacho.
Imi munoshanda semutyairi wemotokari kana marori anobuda kuenda kunze kwenyika, inyika dzipiwo dzamuri kushanyira? Uye kunyika dzamuri kushanyira ikoko, matanho apa amuri kutorawo ekudzivirira kubata chirwere ichi muri mubasa renyu?
Tingati zvakaoma baba Jonga nebasa redu rekudhiraivha, nekuti nzvimbo dzatinosvika takafanana nevanhu vaya vanongonzi vanhu vashanya, vasvika pamba pevanhu havaziviti pamba pevanhu pakamira sei, pane chii chiri kuitika ipapo. Ini zvangu pachangu ndinofamba South Africa yese, ndinotendera South Africa yese, munana Swaziland tinopinda, Cape Town, Namibia kwese uku tinopinda. Asi zvatinoita kana tabuda kune dzimwe kunze kwenyika uku, hatichaziva kuti wokutrusta wacho ndoupi, nekuti pane dzimwe nguva unotosvika pane mamahofisi vanokuudza kuti tanga wageza maoko nemadetergents. Saka iwe unombozvitarisa kuti asi munhu ari kutofunga kuti pamwe inini ndini ndine korona yake. Saka zvinhu zvatisati zvatambirika nevanhu vakawanda kuti chirwere chitodzivirirwa sei. Saka taitodawo kuti dai takagona kuwana magloves ekupfeka maoko tese patinofamba, onaiwo madetergents achona vachitipo for free. Zvino zvinhu zvakaita sezvasati tazviwana tichiri kungofamba takadaro, saka hasati taziva kuti zvinoguma nekubva. Taakutotya, tiri kutya baba, tiri kutya.
Tinozwawo kuti imo muSouth Africa hurumende yambomisawo nyaya yekuti vanhu vanga vachiungana ungana. Imi muri kutambirawo sei danho iroro?
Danho rakanaka wajoga kuti vanhu vamiswe kusangana sangana muhwandu hwavo. Idanho rakanaka zvaro, asi semaonero angu inini zvangu nepfungwa dzangu ndaiona kuti zvaive zvinhu zvakanaka kuti dai hurumende yaigona kuti yangoti mahospitals ese afree kuti munhu wese angonotestwa kunzi aoneke kunzi ana here kana kuti haana. Saka kana wakakwanisa kuti munhu wese atestwe chirwere ichocho aoneke kunzi haana, ndofunga zvingabatsire.
Chizvarwa cheZimbabwe vaPatrick Makwaza vari parunare muDurban, South Africa, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukroniko, makurukota ehurumende anonzi achasangana nhasi kuzeya nyaya yeZimbabwe International Trade Fair pamwe chete nenhemberero dzezuva rekuzvitonga kuzere. Bulawa inoda kuti zviviri izvi zvisatora nzvimbo muguta zvichitevera kupararira kuri kuita chirwere checovid-19. MuHerald mune nyaya pamusoro pemutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa, avo vazivisa nezvokuvharwa kwemabhodha eSouth Africa 32 senzira yekuedzawo kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndine chiitiko chikuru chandikashamadza chikuru chataura mai muchingura. Vanotseka chirwere checoronavhairas chada kutekeshera pasi rino nemuno muSouth Africa matinogara muno chamo. But ivo vanotoseka vechiti inyika dzakatitemera masangisheni. Vangaseka chirwere chiri mujinga mao chiri muberevere. Matiraita mai ava vanga vazame kukura semunhu mukuru ava. Munhu ari kutaura ndina panemere.
Makadiko vashamari veStudio 7. Ini ndinoitwa Brigitte Chikata, ndiri kuno kuJohannesburg. Ndaida kubatawo panyaya yauya upa muchinguru. Shuwa shuwa munhu mukuru. Unotaura zvinhu zvisina kana nemusoro wese. Ungafarira coronavirus kuti even isu kuZimbabwe kwacho hatitombori namadokta, hatina enough health system yakanaka, hatina mishonga, hatina chinyi, hatina kana zvinhu zvekupreventa. Munhu unozwa mukadzi mukuru achitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese tinotofarira coronavirus. Hii coronavirus yazodai. Uonawo baba mukuru, mukuru mukuru wenyika achitaura nyaya yekuti hanzi muchari. Ndiyanga kaichitonhurira ndakangopika. Ndozvinototaridza kuti wanotungamirira wedu havana kana direction. Havana kana direction. Ba. Wese vanhuvoka. Kutotungamirwa, tikutunyika yeZimbabwe iri kutungamirwa nemapofu. Asina kana nechamudini. Nechanoziya kuti zvinofamba sei. Andosaka tisikabudiri mukati menyika yedu. Nekuti vatungamiriri wedu havatombozivi kuti chakanakira vanhu chii.
Mukomatana unokawa ndini rimwe timu rese ndinombotaurawo mafungiro angu nemaonero angu. Ndinotaura pana Gakanjoyo akataura namukoma Mike Hove. Shuwa mukoma Mike Hove kana masha vanhu vekutaura navo zvitorina nemutauro wonene hangu pane kutaura naGakanja. Gakanja ndimboonesa kuti pfungwa dzake dzakangotodza dzemukuru wake zvechokwadi. Nokuti shuwa angataura kuti kwanzi vanhu ndavakafarira vamunangagwa. Hapana munhu akambofarira vamunangagwa paipai. Asi kuti vanhu pavakatobleka vaitofunga kuti pamwe pachatouya zvavatsvangirai. Zvino iye otofunga ari kwaita mugabe. Hatinambobvira tafarira munangagwa isu. Munangagwa hakuna munhu anotombobuda kana wani. Ngaasada kuvanda nechigunwe iye Gakanjoyo. Haita sekuti haasi kuziva zvinhu zviri kuitika munyika. Hakuna munhu anomboda munangagwa. Zvinhu zvese zvavanoita nevanhu veZANU-PF ndezvokungoti manikidzira zvatisingadi. Asi chokwadi ivhenjero kaenda pasocial media hakuna kana munhu anoda munangagwa. Hakuna munhu anoda kana ZANU. Kusiya kwave vanongeita basa rokutonga nechibhakira ivo veZANU vavo nevamwe vavanodya nave ivavo. Ndovega vanongoti ZANU-PF, ZANU-PF. Mukoma Mike Hove kana matoshaya kutaura nawo zvitori nane chirongwa chavo cheve chidiki chimbomira musoro pano kutora Gakanja anototi svota mamataurira anotoita anototi bhohwa zvokuti. Ndoriwo wechidiki ndarwadziwa asingatomboiti mukoma Mike Hove izvo.
Makadini vana mukoma Blessing, vana mukoma Tananuka Wande, vana mukoma Jonga nevamwe vosanisina kudoma. Ndinoshamisika nemashoko amai aopa muchingura ekuti unofara achiti korona yakawira vanhu vekunze kwenyika kukuru nekuti vanoti pazverango. Mashoko aya mashoko emunhu emutungamiriri kana kuti ndei munhu varume vanhu veZANU-PF vakapfungwa dzavo dzakadhakwa vose chaizvo kudhakwa chaiko chaiko. Anganzi mashoko kutaurirewo ko korona yacho ikazongowanikouya vamwe muZimbabwe achauyewo kuti kudii manje nekuti korona iri kungofamba nyika dzakawanda.
Kwazuvai kwazuvai veStudio 7, ini zvangu ndinoda kutaura pamusoro pemabyelection ekuti mani mani uko ndichipa makorokoto kubato revanhu reZANU-PF rakahwina zvine mutsindo. Ndichibvunza zvekubato rinopikisa reMDC kuti chikonzero chingava chei chinoita kuti valuze zvakadai, uye iZANU-PF zvehere inoita kuti vasaisa vamiriri vavo kumapolling station ese. Mundibvunzira apapo veStudio 7 kuti ingava ZANU-PF here inoti vasaisa vamiriri vavo kwese kwese kumapolling station kuzhinji. Ndo zvimwe chete nezvavakaita futi pana 2018 apo.
Mamuka sei mukoma Tanonoka Hwande nevateereri vese veStudio 7. Ini ndiri kurwadzwa zvikuru nemashoko akataurwa naamai opa muchinguri kashiri ekuti vari kufara kuti kwakaya chirwere checoronavhairasi. Chirwere checoronavhairasi chirwere chinokwanisa kubata chero ani zvake, uye chirwere ichi chirwere chakaipisisa. Chirwere chakutokanganisa isusu vari kugara kunze kwenyika nekuti hatichakwanisi kushanda, hatichakwanisi kufamba madiro. Saka zvakataurwa naamai opa muchinguri kashiri zvinoburitsa pachena kuti hurumende ZANU-PF haina hanya nevana veZimbabwe.
Makadiko vatevhenyuri veStudio 7, mamuka sei. Ndoda kungotaurawo pamusoro pevanonzi Gakanja. Aiwa Gakanja, kutaura chokwadi ka papaya takafarira ng'anga yakazobata amai huroi paya nekuti ka hapana izviziva kuti ndozva zvichazoita kuti kuchazova nemabhondi. Zvodide takaziva chako chako kuti muZimbabwe muchazoiswa mabhondi kunzi ndoo yavagejegeje ne1-to-1 neyusa. Aiwa murodi toisapinda. Aiwa bora ramusango, ramusango, musango, musango.
Kwazuvai kwazuvai vashamarari veStudio 7, inini ndinoitwa vataurai. ndiri muDefton muno kuJohannesburg. Ndaida kutanga kumutaura mashoko akataurwa naMinister of Defense awo. Minister ngavari treate magama awo apo. Ichi vakapati korerei, chirwere icho handizvopetika chiita kuti ingazi irivhenji yabva kuna Mwari. Vakapati poshei. Ndopinda kechipiri ndichitaura ngenyaya yemabyelection akakwizwa kuchimani mani uko. MDC ngaikure panyaya yepolitics, ngaikure kwete kungoti kubvira 1999 ichingoreketa chiro chimwe kuti tabiridzirwa. Ivo vasingaisi vamiririri, vanotadza neekuisa vamiririri kutaura kuti havazivi politics. Ngavaregere zvekutoramba veireketa ngezvepolitics izvi. Vanotovhiringidza masoro evanhu vemuZimbabwe. Vana vemuZimbabwe vanoziva pokuvhotera vega.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vakapamhwa nevanofungidzirwa kuti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso muna zvita 2018 vakasunungurwa nesvondo. United Nations yazivisa kuti Edith Ballis wekuCanada naLuca Tacatetu wekuItaly vakawanikwa vari patano padyo neguta reKidal. Mutauriri wemauto eAmerica azivisa kuti muzinda wemauto anotungamirirwa nemauto eAmerica wetaji warohwazve nezvombo zvemarockets pakakuvadzwa mauto mashanu. Muzinda uyu wakarwiswa zvondo rakapera pakaurawa mauto maviri eAmerica pachikuvadzwa vanhu gumi nevana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden naSenator Bernie Sanders vatangopedza gakava kana kuti debate pauviri hwavo. Awa yokutanga yaperera panyaya yecoronavirus, umwe noumwe achitaura zvaaidai achiita deno akange ari mutungamiri wenyika. Vaviri ava vashora mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiti vari kutadza pakuchengetedza utano hwevanhu munyika. VaJoe Biden vazvipira kudoma munhukadzi kuve mutevedzeri wavo kana vachinge vabudirira mukusarudzwa kukumiririra bato reDemocratic Party. VaBiden vati zvekare kana vakabudirira vachadoma munhukadzi wechitema kuva jaji kudare guru redzimhosva reSupreme Court. Panorwadza moyo Winky D ana mukoma tuku. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi muparamende ZANUPF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asi richipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Taronoka Wande nichiti mosara zvakanaka.